Manyere uyo wange ari pasteri yeMDCT arohwa mushure mekutora mufananidzo weimwe motokari yange ichidarika pasteri iyi ine number plate yange yakanyorwa kuti RG Mugabe. Vange vachityaira motokari iyi yerudzi rweChrysler iine ruvara rutsvuku vaEfraim Chizola vabva vaburuka motokari mavo ndokutanga kurova Manyere. Manyere audza Studio 7 kuti ange ari kutora mufananidzo yezvange zvichiitika pashow apo arohwa.
Ndaona moto yange yakanyorwa kuti RG Mugabe number plate. Saka ndinotaura nhau ndatora picha ndichiedza kuti ndiritora zvozvikirika mushow but munhu zvati anonzi Zola abva kumhanyisa motokari yaraundi tsika kwabva achiti tsirika yatinobva kunyudza kune vakawanda vakatofa nenyaya yedzizii but munhu vati munhu wezanupiyo ende vatoziva vakabudiroma makadha vavo vakanzi kukwirira journalist vati mazanupiyo mumwe wacho akatopfeka kukiti zanupiyo zvakanzi 10 years zvokubudira.
Chizola ange ave kuda kupinza Manyere motokari make nechisimba asi azodzorwa nevamwe vake vange vakapfeka mbatya dzezanupf. Manyere abva asungwa nemapurisa uye hapana chikonzero change chapiwa kuti ainge ari kupomerwa mhosva yei. Zvichakadaro mumwe mukuru mubazi revechidiki muMDCT mudunhu reHarare vajeff chaitezvi vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vange vari kufarira zvinyorwa zvegwaro remitemo yeMDC kana kuti mapolisi document vachiwo vange vachida kuva nhengo dzebato iri vange vari kupiwa makadhi pachena. Vachaitezvi vati mutungamiri webato ravo Vamogen Tsvangirai vanotarisirwa kushanyira stendi iyi mangwana.
500 ava chikuru chavari kuda iMantere nemapolisi ndokunyaya zvava ari kuda nemamembership chacho yenzizi yatiuka mahara tiuka mahara
mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kuvhura show zviri pamutemo mangwana. Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti show yegore rino yafamba zvakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe dzapfuura.
Kare maiti show ichipera taisa vanhu vane mabhurumi nemutsvairi wakuchaira kukinwa kuti mangwana inge yakachena asi iko zvino vatangu vari kupfurwa hapana kapepa kwauri kuona hapana ekai yakachena zvekuti aiwa show iri kunakidza. Tozoti tisu kumastendi every day paunosvika pastendi unoona yakachinja iri kuita kunge yatotanga show musi iwoyo zvichireva kuti vanhu vari kuratidzira zvinhu havasi kuneta vari kuti iwo pavanenge vapedza show nhasi mangwana makusenseni wobva yogadzisa gadzisa kuti vanhu vasvike pakaita sei pakanaka.
Vakreigi vati vanotarisira uwandu hwevanhu kukwira kutanga mangwana uye vatotanga kupa mubayiro kuvarimi vakakunda nhasi. Vakawana mubayiro yepamusoro ndivo vachapiwa mubayiro yavo navamugabe mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.